Ndakauya kuno kuNew Zealand muna 2005 uyezve ndakadzidzira basa rehulibrary ndiri kuZimbabwe. Saka ndakauya kuno kuNew Zealand ndakazoona kuti vana vekunoku vanoita mabhuku ekurasa, yeti kumusha kwedu vanoita kutambura nemabhuku mune zvimwe zvikoro zvakawanda kazhinjizhinji zvekumaruwa havana mabhuku. Saka ndakafunga zano rekuti tironge sangano rinonzi Zimbabwe Rural Schools Library Trust. Sangano iri rakamirira kuti ritsvage zvekuverenga zvevana richitumira kuZimbabwe kuti vana vari kuZimbabwe vaonewo chokuverenga.
Saka raane nguva yakadii sangano iri raumbwa?
Sangano iri rakaumbwa kuZimbabwe muna 2012. Takarejista musi wa27 January 2012, saka the same time next year tenge taane 4 years. Rakazoumbwa kuno kuNew Zealand muna 2013. Saka tirikuedza kuti tivambe boka yedu kwese kwese kunogona kunge kune vanhu vane shungu dzekuti vabatsire kumusha, kuitira kuti tiite mushandira pamwe vanhu vari kunze vese kuti tibatane mukuedza kuti titapudze dambudziko rekushomeka kwemabhuku kuZimbabwe.
Saka munenge muchitumira mabhuku here kubva munyika dzamunenge muri idzodzo, kana kuti munongoti mabhuku anowanikwa kuZimbabwe chete motumira iri mari?
Zvese. Pane mabhuku mamwe asingawanikwe kuZimbabwe, zvakafanana mabhuku ari scientific, mabhuku ebiology, mamwe acho haanyorwe kuZimbabwe. Saka tinotora mabhuku atinowana kuno kuti tichitumira kumusha. Uyezve dai taona mari yakawanda, taitsvaga futi mari yekuti titumire mari kumusha yotenga mabhuku akanyorwa kumusha, kuitira kuti vana vazivo zvinhu zviri muenvironment yavo. Pari zvino izvi tine container yemabhuku yamirira kuenda kumusha. Taitsvaga mari nguva yese because takapiwa mabhuku akawanda zvikuru nemanyuzilendas kunoko. Saka taachikunganza mari yacho izvi nezvi yavepo, kwasara kuti tapike zvakanaka mabhuku aya aende. But at the same time tine vanawo vamwe vakangobvawo from nowhere, vakangonzwa kuti tine nyaya yakadai, ndokubvawo tivo tichakunganza mari $500 yekuti titumire kumusha kutenge mabhuku akanyorwa kubva kumusha, apiwa vana vechikoro chimwe chinenge chakusarudzwawo chekuZimbabwe. Saka mari iyoyo yavepo.
Asi zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kutambira sei kurudziro yenyi?
Ya, vashomi vari kutambirawo nyaya yacho. Kuno kuNew Zealand uku dambudziko guru kwazvo. MaZimbabwezi vari kunoku vakati wandei, asi vakaisawo musoro mazviri pamwe havasvike 20. Asi vekunoku maNew Zealanders ndovazhinji vari kunyanya kusabota chirongwa ichi. Asi tofara zvikuru kuti pane vashomai vavo vechiZimbabwezi vakaita se vakaiwanawo chekuita nezvazvo. Ndinofanira kuti dai vangoramba vachisingirira kudaro, pamwe vamwe vavo vanozoita se vanozoonawo kuti zvinhu zvinosimudzira nyika yedu.
Ko, iko kumusha zviri kutambirwa sei?
Vanhu vari kufara zvikuru. Sezvindareva kuti tine rimwe boka riri kumusha, so fanira ndokuti tine zvikoro 12 zvati zvawana mabhuku edu, ende vanhu vari kufara zvekufara zviyezvi.